manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 6 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pamakumi masere nevana kana kuti 84. Hurumende inoti munyika hamuna dambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu ichiti vanoti pane dambudziko iri ndevaya vasingazive zviri kuitika munyika. Mutori wenhau ane mukurumbira Hope Yochingono anyimwa nedare repamusoro mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pamakumi masere nevana kana kuti 84 uye vakabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvina nemazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 4339. Izvo zvinotevera kufa kwevanhu vatatu nezuro uye uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vakabatwa nechirwere chine zuro vaive zana negumi nevanomwe kana kuti 117, mumwe chete ari munhu akabva kuSouth Africa, vamwe vose vari vanhu vagara vari munyika. Hurumende inoti yakavheneka nezuro vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 1660. Uye vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vasvika chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi matanhatu nevana kana kuti 1264. Kusvika pari zvino vanhu vavhenekwa chirwere ichi vasvika zviuru zana nemakumi mana nezviviri nemazana maviri ane gumi nevapfumbamwe kana kuti 142219. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti dambudziko rekushaya zvikwanisiro riri kupa kuti vana mukoti vatye kuita basa ravo munguva ino yekurwisana nechirwere cheCovid-19. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kana wekusangano reHealth Services Board kuti tinzwe zviri kuitwa mukugadzirisa dambudziko iri. Asi Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navadongo pamusoro pedambudziko iri.
Tiri kuti zvezvakare kuna minister vedu vatsva na permanent secretary. Matambudziko emu Ministry of Health anoda monera pamwe, anoda vanhu takabatana, anoda kubusta morale yevashandi. Hakuna chimwe chingakwanisika kuitika, hakuna kuchichidzira, hakuna kumanikidzira kunokwanisa kuitika tiwa kumushandi akanoshanda akarapa varwere.
Saka muri kukurudzira kuti vaite sei chaizvapo?
Strategy yavo yatinova yambira kuti vange vechiita pavari kutanga basa rakakura kudai kubatanidza nekumbiridza vashandi vehurumende vezveutano kuti tive tiri pamwe chete nekugadzirisa marinyumaresheni mare dzavanotambira nekugadzirisa environment yavanoshandira kuvapa zvokushandisa maPPE akakwana kuti vabooste morale yevashandi. Vakangodaro chete tinoona health delivery system yedu yachidzoka payanga iri makore adarika nekuti pari zvinezvi hapana health delivery system yekutaura nezvayo.
Sei muchidaro?
Muzvipatara vanhu vari kudzoserwa kudzimba, muzvipatara hamuna zvokushandisa, muzvipatara vanhu vari kufa vachishaya rubatsiro. Saka nyaya iyi haisi dambe, inyaya yekutogara pasi totarisa, tobetserana, towirirana zvinofanira kuitwa zvinoita kuti zvibenefite zvibatsire vana veZimbabwe. Tinovatenda president vedu nekutipa vatungamiriri ivavo vavatipa kuti vagadzirise nyaya dzinotinetsa.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vachitaura vari parunare vari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende inoti munyika hamuna dambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu, ichiti vanoti pane dambudziko iri ndevaya vasingazive zviri kuitika munyika pamwe nevanopikisa hurumende neshamwari dzavo dziri kunze kwenyika. Asi mapato anopikisa pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anoti pane umbo hwakawandisa unoratidza kuti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Munyori mbazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati manyepo kuti munyika mune dambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu, vachiti mashoko aya ari kubva kuvavengi veZimbabwe vanozivikanwa mukati nekunze kwenyika. Vati hurumende iri kuchengetedza runyararo munyika nekudzivirira kupararira kweCOVID-19. VaMangwana vati hurumende haisi kuzorega vanhu vachiratidzira panguva ino yeCOVID-19 kuti vaparadzire chirwere sezvainge zvarongwa svondo rapfuura. Vati vanhu vari kutaura pamusoro peZimbabwe ngavanyarare vachiti kunyika dzakaita seIndia neSouth Africa pakatofa vanhu vakawanda, hurumende dzeko dzichiedza kudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Munganditaurira kuti kwanzi kuZimbabwe mune crisis yekuti iye zvino zvitikatira South vanhu vanozi vanoziya muZimbabwe vakawanda kudarika vanhu vanoziya kune dzimwe nyika dzese. Tikati vanhu vari kufa neCOVID-19 muno muZimbabwe vakawanda kudarika kune dzimwe nyika dzose. Kunana South Africa kwacho kunana sofumo kuenda vari kutaura zvakawanda nokuwawata zvavasina vaturo na maimani vavo vari kuwawata. Tikatarira kuti kunana Port Elizabeth kwakafa vanhu vangani, zvikoro zvipatara zvingani zvakavhara, asina here ishu yekunzi kumadokta chaiwa ari kuzviwachira hembe vari kumadokta ari kukorobha muzvipatara kunana Port Elizabeth hazviko.
VaMangwana vati dzimwe nyika dzepasi rese dzapindira kutaura zvisina maturo pamusoro peZimbabwe nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakatanga kurova bembera zvichitaura manyepo pamusoro penyika yazvo. Asi mumwe mugari wemuHarare vaOndliwayo vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti mauto nemapurisa ari kurova kutora zvinhu zvevanhu pamwe nekutyora kodzero dzavo achivanda nekuti ari kudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Izvezvi kana kuri kuti anzi ari kutamhura mahuman rights abuses, ngatingotora puma rera tongorisa mustreet uone matiza anoita vanhu, because they know kuti the army iri kurova vanhu. Musi weFriday kuSt Mary's vakapinda mudzimba vachirova vanhu, vachirova vanhu zvekungorova vanhu zvisina kana chikonzero. Saka mahuman rights abuses muZimbabwe arimo vasamboda kuti unless yachitaura kuti hazi chinonzi human rights abuse.
Mumwe wavatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vatenda ibiti vaudza Studio 7 kuti hapana munhu angataura kuti munyika hamuna mhirizhonga, ivo vanhu vari kusungwa, kubhinywa nekurohwa pasina chikonzero zuva nezuva.
So nyika haina kumira muche, vanhu varungorohwa, vane nhumbu, vasina nhumbu, makambanati minda chitorwa, zvekupenga zvataisiswa naEmerson Mnangagwa is the worst that has ever happened in the history of our country. So kuti vamangwana vafumo vhura ziromo ravo vachiti muno hamuna ruzha, ndofunga vakadhakwa kana kuti vari kurwara kana kuti zvese.
Vabiti vatiwo veruzhinji vane umbowo hwekutyorwa kuri kuitwa kodzero nehurumende, uhwo vari kutora vachishandisa mbozhanhare dzavo mazuva ose.
Pese pakavakosora kuti hapane munhu ari kutokutora picture. Pese pakavaita zvisina kundirarama zvine umbwa ari kutokutora picture. The revolution is now televised. Dictatorship haichakwanisa kuita zvayaita in 1982 to now, zvokuti inotokodzera vanhu pasina ari kuzviona. Iko zvino munhu wese anotokutora kamera.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebato reZANU PF panyaya iyi, sezvo mutauri webato iri vaPatrick Chinamasa vati vachataura nesu vapedza musangano wavange vari kuita. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mashoko ehurumende ndeekuda kuramba zvinhu zviri kuitika munyika, asi vakati hazvishamisi nekuti hurumende yagara isingakoshesi kodzero kodzero dzevanhu. Vatiwo kana makomisheni ehurumende anoti Zimbabwe Human Rights Commission neNational Peace and Reconciliation Commission akataura nguva pfupi yapfuura kuti munyika muri kuitika zvinhu zvisina kunaka panyaya yekodzero dzevanhu.
Kana hurumende yaakuzobuda yaakuramba yaakuti zvose izvozvo manyepo, kureva kuti hurumende isiri kuteerera kana kukoshesa zvinhu zvekutaurwa nevanhu vaya.
Vatiwo zvinofadza kuti dzimwe nyika nemasangano akasiyana siyana pasi rese vave kutoudza hurumende yeZimbabwe kuti irege kumbunyikidza vanhu. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, iro riri kumirira vanhu vakawanda vari kusungwa pamwe nekurohwa, rinoti vanhu vanodarika 60 vakasungirwa kana kuroverwa nyaya ine chekuita nekuratidzira kwainge kwakarongwa kuitwa musi wa 31 Chikunguru. Bato riri kutonga kuSouth Africa reAfrican National Congress pamwe nehurumende yenyika iyi, United Nations nevanyarikani pasi rese vakatotaura kuti zviri kuitika muZimbabwe hazvina kunaka, uye vari kuedza kutaura nehurumende yavamunangagwa kuti isiyane nezvairi kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi vari kutarisirwa kutora mwedzi uno usachigaro webazi reSadc Trika rinoona nezvekudzivirirwa nekugadzikana kwedunhu. Vanoti nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe yakora muto, naizvozvo inoda kuti iturirwe kuna sachigaro weSadc mutsva, kwete weTroika. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekunge vapinda musangano weSadc Organ Track of Politics, Defense and Security uyo wakaitirwa padandemutande virtual meeting nechitatu manheru, vamasisi vati Zimbabwe yakafanira kutora nzira yakatorwa neLesotho makore mashanu apfuura.
Ndinotarisira kuti nyaya yeZimbabwe ikwizwe kuSadc kwete kuTroika. Zimbabwe yakafanira kutevedzera gwara rakatorwa neLesotho makore mashoma apfuura.
Mumakore mashanu apfuura, Lesotho yakaturira Sadc nyaya yekusamira zvakanaka kwezvematongerwo enyika munyika iyi mushure mekuurayiwa kuvaimbo wemukuru wemauto enyika iyi vamaparangwe muhau muna 2015. Vamasisi vakati vakatarisira kuti Botswana ichashanda nesimba kuti kuende runyararo uye remekedzo yekodzero dzevanhu munyika dziri muSadc panguva iyo vari panyanga, sezvo nyika yavo ichizivikanwa nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Part of being a member of a community, it is our turn.
Botswana yakazvimirira kuunza shando kuSadc, uye ini pachangu ndichashanda nesimba kuti kuve nerunyararo muSadc. Ino inguva yekuti titaridze vamwe vedu kuti utungamiriri hwejekerere uBotswana inozivikanwa nahwo.
Masangano akawanda kusanganisira reSouthern Africa Trade Unions Coordination Council kana kuti SATUC, iro rine nhengo munyika 14 munyika 13 dzinoumba sangano reSadc kusanganisira sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, ari kushora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Munyori mukuru wesangano iri Muzvare Mavis Kuhotsitse vaudza Studio 7 parunare kuti sangano ravo richabatsirana nemasangano anorwira kodzero dzevashandi munyika mukumangarira Zimbabwe kusangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization kana kuti ILO.
As it is, we are not really satisfied with the way the government
atizi kufarira matano ari kutorwa neSadc mukugadzirisa mamiriro ezvinhu muZimbabwe. Sadc yakafanira kutora matano anonekera senzira yekuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe. Nokudaro tichaita mushandira pamwe nemapako akazvimirira uye anorwira kodzero dzevashandi mukumangarira Zimbabwe kusangano rinorwira kodzero dzevashandi pasi rose reInternational Labour Organization.
Asi vanoona nezvekurongwa kwemabasa mubato rinopikisa reMDC Alliance mudunhu reBotswana iro riri pasi peSouth Africa Province vataurai mavoko. Vanoti vatungamiri venyika dzemuSadc vanodya mundiro imwe chete, ndosaka vasiri kuda kuomesera mumwe vavo vemuZimbabwe vaEmerson Mnangagwa.
So these people kana vachida kuita mapolitics avanhu anoopresa vanhu vanotodya nemaSadc leader. That is why maSadc leaders I cannot say anything. Vanenge vakangonyara.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wemitemo paGaborone University College of Foreign Professional Studies vachaosukungwengwe Vauza Studio 7 kuti kuisa nyaya Zimbabwe kuti izeiwe pamisangano ya SADC kungabatsira zvikuru. Sangano ra Human Rights Watch kuchamembe kwa Africa raburitsa gwaro richikurudzira SADC ne African Union kuti masangano aya apindire munyaya kuchovwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yava munangagwa. Human Rights Watch yati pane vanhu vanodarika makumi matanhatu vakasungirwa kuratidzira kwanga kwakarongwa nesangano reJuly 31st Movement. Vanhu ava vanosanganisira munyora nemukurumbira uyo akadomwa kukukwidza mubairo weBooker Prize Tsidanga Rembwa, mutori wenhau Hope Wachingono, mutauri weMDC Alliance Muzvore Father Imahere, murongi weJuly 31st Movement vaJacob Ngarivume nevamwe vakawanda. Mudzidzi wezvekutorwa kwenhau Tawanda Muchehiwa akapambwa akarohwa kusvika itsvo dzake dzakuvara zvokuti achiri muchipatara achirapwa. Human Rights Watch inoti nyaya yekuchorwa kukodzero dzevanhu inofanirwa kuferefetwa uye kusunga vanhu vacho vari kutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Mutori wenhau ane mukurumbira Hope Wachingono anyimwa nedare repamusoro mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake pamhosva yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mumutongo waverengwa namutongi vawebster Chinamhora uyo wakanyorwa navatawanda Chitapi, dare repamusoro ratora kuti Chingono hakodzere kuburitswa mujeri zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta raChingono vaGift Mtisi.
Chikumbiro chedu chekuapila charambwa, bail rarambwa, saka tadzoka pasquare 1 tichachiverenga mapepa toona kuti oda yacho tonzwa kuti chii chaita kuti tinzi bail raifanira kunge rakarambiwa.
VaMtisi vati vachatora matanho kana vachinge vanzwisisa zviri mutongo uyu.
Zvikonzero zviri muoda yatakabata iyi asi taipiwa izvezvi, saka hatisati takwanisa kuiverenga kuti tizive kuti chii chikonzero chaita kuti apiwe yedu irasi. Tiri kuda kuverenga oda iyoyi. Kana taiverenga tonzwa zvikonzero zvaitwa kuti bail rirambwe, tokwanisa kugadzira next step.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau Remisa Zimbabwe vatava nemoyo, vati matare anofanira kushanda asina divi raakarerekera. Vakakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti idzokere pautongo hwejekerere.
Hurumende yeZimbabwe iri mubishi mukumbunyikidza nekuchikora kodzero dzevatapi venhau, zvikurusa nhaurwa yekuti mutapi wenhau ari kumbunyikidzirwa nyaya dzekunyora huori hwanga vatekeshera munyika yedu yeZimbabwe. Naizvozvo Misa Zimbabwe tinotaura richiti Zimbabwe inokurudzirwa kuti idzokere pamutongo wejekerere kuburikidza nekucherechedza chisungo chemubumbiro redu chenumber 61. Zvinotaura icho kuti vatapi venhau vakasununguka kutapa nhau dzavo vasingambunyikidzwi. Kechipiri, hurumende yeZimbabwe inoshanda uyezve inova nhengo yedzimwe nyika dzakatekeshera pasi rose, yatingatiwo muchirumbi League of Nations. Kune zviga zvinokurudzira kuti hurumende idzi dzisumudzire kutongwa kwakasununguka kuburikidza mumapoka anoita eSADC, AU, United Nations. Vose ava vaparura urongwa hwekuti Zimbabwe ngaidzokere pakutongwa zvakajeka.
Chingono ari kupomerwa mhosva yekunzi akanyora padande mutande rake reTwitter achikurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvina mhirizhonga mukati vachipandukira hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Mutongo pachikumbiro chemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume avo vakadaidzira kuti munyika muratidzirwe musi wa31 chikunguru chekuti vatongo vachibva kumba kwavo wakatarisirwa kuturwa nedare reHigh Court mangwana zvichitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana uyu nedare raMajor Street. Zvichakadai sangano reParadise Initiative iro rinova mubatanidzwa wemasangano akawanda pasi rose anorwira kodzero dzevatori venhau raburitsa gwaro richitsoropodza kusungwa kwaChingono. Sangano iri rati kusungwa kwaChingono kunoratidza kuti hurumende yeZimbabwe iri kuchikora bumbiro remitemo zvikuru sei kodzero dzekutaura kwakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musa kanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
America nezuru yakatemera zvirango mumwe muzvina bhizimusi ane mukurumbira munyika vakuda kwasheta gwirei pamwe nekambani yavo yeSakunda Holdings ichivapomera mhosva yekuita zvehuori. Vatagwirei avo vanove zvakare chipangamazano chemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vari kupomerwa mhosva yekutsigira pamwe nekusimudzira utungamiri wehurumende iri kuita zvehuori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Muchiziviso chakaburitswa neofisi inoongorora mafambisirwo epfuma yevekunze yeOffice of Foreign Assets Control iyo iri pasi pebazi rezvemari kana kuti Treasury Department, America yakabvisawo pazvirango mushakabvova John Bredenkamp avaidyidzanawo nehurumende yavamunangagwa. VaBredenkamp vakabviswawo pamwe nemakambani avo anokwana kuita makumi maviri aya anosanganisira Alpha International Private Limited, Breco Asia Pacific Limited, Breco Eastern Europe Limited, Breco South Africa Limited, Breco UK Limited, Breco Group, Breco International, Breco Nominees Limited, Breco Services nemamwe. Mukutanga kwegore rino, America yakatemerawo zvirango gurukota rezvevasori vaOwen Ncube pamwe nemumiriri weZimbabwe kuTanzania vaAnselo Musanyatwe vachipomerwa mhosva yekutungamira mukutyorwa kwekodzero dzevanhu. Kambani yeSakunda Holdings inonzi ndiyo ine mvumo yekupinza mafuta edzimotokari munyika pamusoro pemamwe mabasa akawanda anonzi inoitira hurumende yavamunangagwa. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti vanotambira nemufaro danho rehurumende yeAmerica iri vachiti vatagwirei vagere panhongonya yehuori hwose huri kuitika muhurumende. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZanu PF Dr. Simba Mavaza vanoti hapana chakatadzwa navatagwirei chingaita kuti vaiswe pazvirango vachiti zvirango izvi zvinotorwadzisa vana veZimbabwe kudarika ivo vatagwirei nekambani yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tatanga nekubvunza vamaguhu kuti vanoti kudii nezvakaitwa neAmerica izvi.
Ini ndinoritambira nemaoko maviri danho iroro nechikonzero chekuti vatagwirei yatingati yaita inonzi state capture, kubata hurumende woisa muhomwe make, wotanga kudya mari, kudya zvevapfupi nekureba. Kambani dzake ivo vana Sakunda wanalandela Holdings neyaakazobudiswa iyi inonzi Trafigura makambani ari kutora mari from the Reserve Bank of Zimbabwe. Zviri kukonzera kuti mainstitution ehurumende akaita semaministry of health vatadze kupa utano kuvanhu. Iko zvino zvipatara zvedu zvakavhara hazvisi kushanda, asi mukaa muchiweringa mapepanhau munoona kuti vatagwirei iko zvino izvi vari kupiwa mamiriyoni nemamiriyoni kuburukidza nemabhazi avari kuunza muno vachibhadharwa mari yakapetwa kaviri nezvimwe zvakawanda kucommand agriculture kwakabiwa more than 3.8 billion vanga vari involved vatagwirei. Saka munhu wekuti kana pavachazofa vachashamiswa vachioneswa makuwa evanhu vakafa nekuda kwezvavari kufunga kuti ivo hazvinei navo.
Dr. Mavaza, munoti nezvekutaurwa navamaguhu?
Vamaguhu vanosimbotaura zvine musoro asina sevatiposhei. Mukatarisa dambudziko riri panapa vatagwirei vatemerwa zvirango. Chikonzero chekutanga ndechekuti vari kudyidzana nehurumende yeZimbabwe. Izvi zvinotoshamisa, zvinotosekesa kuti hurumende yeAmerica yashaya basa. Kudyidzana nehurumende yeZimbabwe hakuna kubvira kwakaita chikonzero chingaite kuti munhu aiswe pazvirango. Iyo America inodyidzana nesu, inodyidzana nehurumende yeZimbabwe. Kuzotemera kambani yavatagurei nenyaya yekuti mawirirana nehurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe haina kunzi inokonzera mhirizhonga kunze kwenyika, havana kunzi materorist, havasi magandanga. Ihurumende yakasarudzwa nevanhu yatinoita kuwirirana nenyika dzakasiyana siyana. Saka kukutara zvirango izvi nekuda kwekuti vadyidzana nehurumende hazvina musoro. Chepiri ndechekuti vari kuti nekuti hurumende iri kuita huori. Hurumende yeZimbabwe haisi kuita huori sehurumende, asi kuti kune zvipuka zviri muhurumende zviri kuita huori. Ndo zviri kusvagiwa vachisungwa. Anenge ataurwa hurumende ikaona pane chikonzero chekuti munhu anosungwa, anobva asungwa. Saka chiri papa chinotiratidza kamwe chete kuti chinangwa chehurumende yeAmerica iri kusenza nevanopikisa hurumende yeZimbabwe kuti vabvise hurumende yeZimbabwe pachigaro, muite mhirizhonga munyika, vagotadza kutonga. Asi nekuda kwaizvozvi hakuna chinobudisa.
Ndikubatei muromo. Vamaguhu, zvirango izvi munoona zvichirwadza vatagwire here kana kurwadza vana veZimbabwe?
Handifunge kuti zvinorwadza vatagwirei zvakanyanya, asi zvinokwanisa kuvarwadza nechikonzero chekuti mari zhinji dzinopfuura nekuAmerica, especially mari dzinoitwa through matransfer. Chinowo chiripo ndechekuti zita rake rasviba pasi rese, ashambadzwa pasi rese kuti munhu ane mabhizimisi asina kuswatuka, munhu ari kukonzera breakdown yellow and order muZimbabwe. Saka ndinofunga kuti zvinokanganisa business rake, zvinokanganisawo zita rake satagwirei nemakambani ake.
Dr. Mavaza, seiwo iwo vatagwirei nekambani yavo varivo vanongopedzisira vawana basa rekuwanisa hurumende zvinhu zvakaita semafuta, mabhazi nezvimwe zvese zviri kutaurwa navamaguhu izvi?
Hachisi chokwadi kuti zvinhu zvese zvinozwa natagwirei. Mamwe makambani anga ari kunongedzwa tsipa nekunongedzwa muhuro haasi makambani avatagwirei. Vatagwirei ehe vane zvimwe zvavakapiwa vakaitawo basa, vakabatsira kuunza nemutemo unowirirana nehurumende. Uyezve kana vatapiwa basa rakawanda kupfuura basa riri kupiwa, haisi nyaya inopindirwa neamberi, inyaya inoiswa mukati nenyika kuti nyika izvigadzirise yoga. Panofanira kusetwa inonzi committee of inquiry inotarisa kuti matender procedures akatyorwa here. Kana akatyorwa
inosetwa naaniko? Idzo dziri dzombavha dzacho.
Maguhu isabhora pasi ndipedze. Komiti inofanira kusetwa nehurumende.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavaza, vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe panguva ino yedambudziko reCovid-19 munyika, uyewo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira kusvika pamakumi masere nevana kana kuti 84. Hurumende inoti munyika hamuna dambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu, ichiti vanoti pane dambudziko iri ndevaya vasingazive zviri kuitika munyika. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono anonyimwa nedare repamusoro mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.